mumoga fadzwa nekuti aura kunotungamirira mutsva wenyika ndimambo Musarurwa. Ishe Musarurwa vachitanyenya vafadzwa kusvikira kwavamunangagwa kurwisa uori kubatana nedzimwe nyika pamwe nekukumbira kunyika dzekunze dzakatemera Zimbabwe zvirango zvoupfumi kuti vatange kuvaka ukama patsva.
Ndakanyanya kufarira vabata nyaya dzose zvikuru sei vakataura kuti ngazvishimira kubvira nhasi ngazvipere. Vataura zvakare nyaya yekuti nyika dzese dzimwe dzatadzichinetana nazvo zvakafanana neBritain neAmerica vamunoziva kuti ndo vatakarwisana navo, asi kuti vamiriri venyika vakurisa pachena kuti ngavauye tigare pasi titaurirane sevanhu vamwe chete vakasikwa naMwari vachive tine hurukuro dzinoenda mesinga yedu ipambe. Vakakumbira zvakare kuti nyaya yemasanctions atakatemerwa dai zvaibvira kuti abvikwa nekukasika. Saka tinotsigira zvikuru mashoko avo.
Vari muMGCT varivo zvakare senator weMidlands amai Lilian Timbias vapembedza kutaura kwavamunangagwa. Amai Timbias vati vanyanyofadzwa nevimbiso yesarudzo dzakasununguka mugore rinouya vakati vanosvira kuti izvi zvive zvechokwadi. Amai Timbias vati Zimbabwe yange yozivikanwa nemberi dzesarudzo dzisiri dzejekerere.
Asi ndaona kunge kuchava yanga yakanaka especially nyaya yekuti kutaita maelections ari kuyenzaremesero. So I hope zvavataura ndo zvavachadini ndo zvavachaita because zvipesa tanga tisingaiti maelections ari free and fair, tanga pane mamisination yakawanda yanga ichisika. So kuuya kwavaita nekuti vakavaita patsaunga takadai I hope vanoreva zveshuwa kuti maelections achaita next year anenge ari free and fair.
Mumwe mugari wemubelvedere Musare Lasti Chakwana ati nyaya yataurwa navamunangagwa ikuwanisa vechidiki mabasa saiye yakamukoshera zvikuru.
Tiche vamunangagwa inini yandinakidza zvekuti munhu wese anofanira kunge achiwana mabasa. Of course muno muZimbabwe vakawanda vachona hatina zvekuita, chikoro takaenda, vana vari kungodzengerera masiti, vabereki vari kushayiwa mari dzekuendesa vana kuchikoro. Saka tikuona kuti our president pa vachatisimudzira nekutipa zvekuita. Saka tinofanira kuvatsigira nekuvasapota.
VaGeorge Murakura vati shuviri yavo ndeyekuti makurukota ehurumende achasarudzwa navamunangagwa ave vanhu vanoziva zvavanoita kuti vamutse makambani akavhara.
Kuru zvandabata pane zvavataura inyaya yemabasa nekumutswa kweindastry, nekuti tiri kuona kuti nyika yedu payanga yakamira iri papakaipa. Vakakwanisa kuti vatorewo vanhu vanenge vari maexpert nemaprofessionals mune maareas avo zvinokwanisa kuita kuti nyika yedu idzokere pakare.
Kunyange hazvo vazhinji varumbidza mashoko avamunangagwa, vanomirira Harare Central mudare reparamende vaMaurice Zizai vati mashoko avamunangagwa haana kuvafadza. VaZizai vati vanga vaine tariro yekuti vamunangagwa vachataura zvokushandisa mitemo ine chekuita nesarudzo munyika.
Yataurwa haina kutaura nyaya yekuti nyika ichafamba sei. Haina kutaura nyaya dzemaelectoral reform chinova chinhu chakakosha muno muZimbabwe. Gakava ratinaro nenhamo yatinayo pano neurombo zvinobva kunyaya yekuti sarudzo dzedu dzanga dzisingaiti pachena. So tine zvinhu zvatiri kuda semaZimbabweni zvemaelectoral reform zvinoreva nyaya dzekutidzo tinenge tichida kuti vanhu vakwanise kukambena zvakanaka, vanhu vakwanise kurejista zvakanaka. Munhu wese muZimbabwe zvegi inofanirwa kurejista vanhu 7 million, but iko zvino vanhu havana zvitupa. Ndo dzimwe nyaya dzatanga tichitarisira kuti zvichauko zvinofamba se.
Ishe Fortune Charumbira varumbidzwa kutambidzona kwemasimba murunyararo pakati pavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaCharumbira vakurudzira kuregererana vakatiwo vanhu vagarisane murunyararo.
Hazvo izvo vakuru venyika inezvi tinotenda nezvakafamba zvakanaka zvakanaka mufamba murunyararo kuti president vanga varipo vazorora vaenda kupenzheni nhasitotigadza vamunanga wakamutsamirwe nyika inei mapambiro azvakaita vanhu vakafunga kuti kuchaita kokoto kuchaita ruzhangadachi vanhu vari kupara nezvinhu kutozoda vanhu zvaitwa nhasi saka tongokurudzira kuti vavezimbabwe atove murunyararo zvatakaita patakanga tichiti zoda purezidendi mutsva murunyararo tibva pano tisatanga kuti uyu wangasi wedu atinopisa musha wange aiwa handisi mweya iyoyo tovakubatane purezidendi vamunangagwa vape mukana wakanaka une runyararo une rukudzo vatikushanda takabatana tiive mberi tinotenda semadzimambo kuti nyika yedu yafamba zvakanaka
mufundisi wechechi yeroman catholic uye zvakare vari mumwe wavaive vayananisi pakubva kwavamugabe pachigaro baba fidelis mukonori vati vatungamiri vese vane nguva yavo vamukonori vati chinangwa chemwana wese wezimbabwe chinofanirwa kuva chekusiya nhaka yakanaka kune vachauya
basa remuzimbabwe rakakura vatungamiri tinouya tovoita basa vamwe vachienda vachiuya ibasa rinotumwa namwari saka ibasa rinoitwa pane nguva yarinoti munhu anoda kuzorora vanouya vanouya vachitungamira vachitora pasirwa vachiendera mberi zvakakosha mhuri yezimbabwe ndezvokuti tine zimbabwe imwe chete nyika imwe chete uye tinorarama upenyu humwe chete toda kusiyira nhaka yakanaka kune vachauya mangwana
kunyange hazvo veruzhinji vafarira mashoko avamunangagwa vatichasara kuona kuti mashoko aya achazadzikiswa here ndakamirira studio 7 muharare ndine patricia mudadikwa